Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 28 zvita 2020. Makatorera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mana nevapfumbamwe 349. Douglas Monzora vanosarudzwa kutungamira bato reMDCT. Mapazi mazhinji ehurumende yeAmerica anogona kuvharwa usiku hwanhasi kana mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasasaina bhiri rinosunungura mari inoshandiswa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mana nevapfumbamwe 349, zvichitevera kuzivikanwa nezuro kwekufa kwevanhu vasere muHarare. Vanhu zana negumi nevana 114 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine makumi mashanu nevashanu 155. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevatatu 93 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi matatu nevanomwe 37 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru gumi nezvitatu zvine makumi manomwe nevanomwe 13,077. Vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevatatu 10,593. Kongresi yeMDCT yakanga yakatarisirwa kwenguva refu yakaitwa nezuro muHarare, asi yakapedzisira pamukabongo zvozvo rakaona amai Tokozani Kupe vachirohwa nekubudiswa munzvimbo yaitirwa kongresi iyi. Vamwe vakanga vachikwikwidzira kutungamira bato iri vaElias Mudzuri navaModern Komichi vakabudawo mumusangano uyu zvechimbi chimbi. Mushure mokubudiswa mumusangano uyu vasingade, amai Kupe vakataura nevatori venhau vachiti vambomisa basa munyori webato iri vaDouglas Monzora, avo vakange vachikwikwidzawo kuve mutungamiri webato. VaMonzora vakaudza vatori venhau kuti amai Kupe havana simba rekuvamisa kana kuvadzinga mubato. Vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vaudza Studio 7 kuti zvakaitika pakongresi yeMDCT hazvivashamisi, vachiti bato iri raienda sei kukongresi mazita evavhoti asina kugadziriswa pachena. Tichienda pamhepo, tatadza kubata vanonzi vakafanobata chigaro chemutauriri weMDCT vatapiwa Mashakada.
Tinoziva kuti vote for all chinhu chakakosha pakusarudzana nhengo dzepati. Saka pakaita kupokana nekupikisana panyaya yevote for all, asi pakagara pane dambudziko rokuti vanhu vaitonzi havasi kukwanisa kuenda kucongress nekuti pane mari dzakaburiswa muakaunti navaMonzora, mabasa achishayikwa, madzidzi mabasa isipo. Saka vakazongo kutozobatsirwa kwavakaitwa nezanup f vakatoratidza kuti congress kwairi kunanga hakuna kunaka. Abongo zozo riri kuitika muMDCT rinoratidza kuti yagara isiri pati, hapana zvinhu zvemdc zvingaitika kunzi kwemuMDC alliance. Saka zvese zvaingotaurwa kuti zvinhu zvisina maturo zvidangovhiringa MDC alliance zvakubuda pachena, nokuti kana mchitaza kugadzira voters roll imwe muri muri party yakarongeka zvinoratidza kuti pamagara muzamusa musiri party pane zvinango zvamunazvo saka zvinishamisi tanoka kuti panga pane bongo zvozvo nezvokwedzi hasina kumira mushi
asiwo amai kupe vanoti vanoramba kuti vari kushandiswa nezanu pf kana kuti vanobatsirwa nezanu pf
wakakana basinga bati wene zanu pf kutete pasina kumboitu wane zanu pf ndo patadziwa mari wakafu wane zanu pf yanzi yaka takatika vangu bachifangu wati vangu wachita ukura wanu wawu wakazo bati wane zanu pf zanu pf iko zinu voters roll yaka iti manyamabiri nirongo wangu zipia dea iti wane zanu pf zaitu zatu budivya sakana wachiti wabasuwe zanu pf kose wadu kutata kana wachiti wadu kusimu zira legacy ya Morgan Tsvangirai haipana ulu congress ya Morgan Tsvangirai ya kataza hunde vaine sana kumapai election nema provincial election zakaya siliko asi congress ya chayo from the people's congress nina jina yati apana sinchangambo tazika saka kuzora zaote structural defect ya chuo ilimo MTCT ilora zaote ize falasi ya isi party chayo asi tanunu kansa nda inda ngumberi kuro wakwa ito mai kupa asina kuna kawa kumana taburamu mufiki rejeda best violence re-activism matimai harowi asina kunaka
aywa izo zino njuka ati tarisire zino sakata saizo so kuwano wanoda kuti batorawo ritunga mirirenyika izo azisi zino zakuwa tambira shimwe chandanchi da kubunza nisho kuti mai kupewano njivadzi zinga vangunzo wa mbato wano kwanisa kudaere chichi chaiti kapa
aywa wakwanisi kuwa zinga nukuti panguwa ya munu wenda ku congress matuwa enzana matuwa ma presidential candidates mese saka zvigone kuti outside the extraordinary outside the NEC meeting kana executive committee meeting kana standing committee kuti ukwanise kudzinga munhu uri acting president so kana matongopinda munguva yesarudzo tanonoka matoenzana chepindi ndicho kuti ivo vanga vari mai kupangwa vari acting president saka havangashandisi presidential power kudzinga deni vanga vane chigumbu nezvakaitika munyaya dzemari vaide vakatoreiza iri police case vasati vaenda kucongress chireziwa munhingi mustanding committee saka zvavaita hazvina value kumutemo havakwanisi kudzinga secretary general nokuti secretary general akasarudzwa ma 2014 structures saka apo havazvikwanisi
saka sekuona kwenyu mimi munoona chinhu chaitika mubato here
right chaitika ndezvekuti hakuna congress inoitwa kairi inenge isiri congress ya saka technically this whole process ngaitongoitwa dissolved vamwe vanga vachitiwo maikupe vanga vaida kuti isabudirira nokuti vanga vaida kuti varevete status quo but iko zvino tingangoti hamusisina muleadership MTCT vanogona kutogara pasi poest voita dzimwe 14 days dzekuannounce another extraordinary meeting but sekuona kwangu ini ndokunga zvatotadzika asi toziva kuti vachaedza kugadzirisa vachiti taakudzokera kucongress kana tava nema voters rolls manew one
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 Voice of America inoti pakazopera kuverengwa mavhoti vaDouglas Monzora vakakunda nemavhoti mazana masere nemakumi masere nemana 884 amai Tokozani Kupe vakawana mavhoti zana rine gumi nemasere 118 vaElias Mudzuri vakawana mavhoti gumi nemana 14 kwozouya vaMorgan Komichi vakawana mavhoti mapfumbamwe 9 bazi rinoona mamiriro ekunze reDepartment of Meteorological Services rinoti riri kuona kusagadzikana kwekunze munzvimbo yeChipinge richiti zvariri kuona zvinoenderana nemadutu mupengo Dutu mpengo Shalin rinonzi riri kumbika mugungwa reIndian Ocean zvichinzi rinogona kusvika muZimbabwe mumazuva mashomanana vachirangarira zvakaitika munzvimbo yavo pakauya dutu mpengo idai muna 2019 sangano re platform for youth and community development trust nemamwe masangano akazvimirira ega vakagara pasi vakasarudza nzvimbo dzinoita 60 muchipinge dzekuti vanhu vakwanise kuzotizira ko kana kuti mupengo rasvika mukuru wesangano iri vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti chimwe chinhu chikuru chavari kuedza kugadzirisa ndechekuti vanhu vagare vaine ruzivo nguva dzose pamusoro pezviri kuitika nedutu mupengo iri kuitira kuti zvizovanyore kuvabatsira kuti vabve munzira yedutu mupengo chalen
mukoma tanonoka zviri kuitika ndezvekuti isu sesangano reve platform for youth and community development takabatira pamwe chete nemamwe masangano akazvimirira ega mukomiti iri kutungamirirwa naDDC vaWilliam Mashaba kuchipinge pari zvino tanzwa kuti kushange kuine dutu mupengo nekuziva isusu kuti madisasters erudzurwu anosvisa pakurasikirwa kwevanhu upenyu uye destruction yedzimba nezvakawanda zvinokwanisa kuita zvinopedza upenyu hwevanhu pakaita kugara pasi ndokubva muchipinge masarudzwa nzvimbo dzinosvika 60 dzinenge dzichibatsira kuti tikwanise kuwana nzvimbo dzokuti kana dutu mupengo rasvika vanhu vazoona kwekutizira ndochekutanga chakaitika ichocho zvino chimwe chekuti tava kubatsira navo kuti vanhu vange vaine information yakakwana pakutsanangura kwazviri kuitwa nevana mazvikokota vanenge vachitaura kuti pane dutu riri kubva kuindian ocean saka parinenge richiuya velocity yaro kana kuti uremu hwaro hunenge huchitsanangudzwa pano nepapo saka tichingobatsira kuti zvatinenge tawana tinenge tichifambisa mashoko acho saka ndiri kuona sekuti pari zvino tichiri pamusoro nyaya yacho tinofungidza kuti tinokwanisa kubudirira kuti vanhu vange vane information yakakwana ndozvatiri kuita pari zvino
ivo vanhu munharaunda yenyu vari kuti vari kufungei pamusoro pedutu mupengo riri kuuya iri kana vakatarisa zvakamboitika pane zvavari kutaura here vanhu pane zvavari kuitawo here pachavo
veruzhinji vatopererwa vasi kuziva kuti voita sei nekuti pakauya cyclone idai yakaparadza zvakanyanya saka vazhinji havasi kufungidzira kuti hurumende iine mukana wakanyatsokwana wekugadzirira sekuti last time pazvakanga zvaitika panga paita zvekurudziro yakada kufanana neiri kuitika yekuti kutange kuine cyclone idai hurumende vanhu vachingonzi vachazobviswa kwavanogara vanhu vachinzi kana vari vanhu vari kugara kumakomo ngavabve imo vachienda vanhu vainzi vangavabve kunharaunda dzakadzikira vachienda kumakomo asi pakazoya cyclone idai yakanyanya kukwadza mumaareas iwayo vanganzi vanhu vaende saka pangori nekafungidziro kuti pamwe unyanzvi hwatiri kuwana haunonyatsozara saka ndingati kune vakadaro vasinganyatsogutsikana nemashoko atiri kuwana asi tiri kuedzawo kuti vanhu vange vachitora nyaya iyi serious kuti vazive kuti madisasters erudziko anokwanisa kukanganisa saka tiri kumhanya zvakanyanya kuti mashoko anga achinyatsa kusvika kuvanhu kuti vanhu vatambireni izvi serious sekuti pari zvino mvura yakutonaya takaita Christmas mumvura zvinoratidza kuti zvingangosvika musi wa30 uyu dutu mupengo iri rikaya zvine simba saka tiri kuedza kuti vanhu vatambire mashoko edutu mupengo iyi zvakasimba kupfuura zvavari kuita pari zvino machechi mazhinji anga achiitawo munamato vachinamatira kuti kusimba kana kuti iyo cyclone shalani inge yakadzikirawo kana kuti ibve yatadza kana kuzoita strike nekukonzeresa dambudziko rakafanira rakakonzerwa necyclone idai
avo vanga vari mukuru wesangano replatform for youth and community development trust vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge nestudio 7 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
vana mukoma koma tanono kwa wande ni mamo wose kuchigyo seze ni indo langu taura angu pa msoro pe extraordinary congress ye MPCT iyo kuti extraordinary congress iyo haifi haka hitu kwa kushika 2023 chinangwa chiripo ndiyo kuti zanpefu ili kungo lua ujazo kite rambaya mshiko zaradaya rambaya mshiko zaradaya rambaya mshiko zaradaya kushika tashuka kuma election zanpefu apa MPCT hikuwa mkano kuti irambe chungo zinga ma kanzelas edu ni ma member of parliament edu MTC alliance in parliament tukona iwe nereza npf name DCT za mruguida dini jeff ndi kuna kumapa
pa studio 7 pa studio 7 maswirasi indi nunzuo costa ifre murugadza pa pretoria apu zinoda kutenda vune kukwazisa hama dzangu dzose dzemu Zimbabwe Femiri kwa Rugadza pamanda ngapu kuti muri sei nayo Christmas nivese vanoti ziva kubva kwa murewa kwa Jakupu kwa murewa kwa ndakakurira kunduti munofara hiri vazukuru vana vatete kwa mudzingwa uko
Studio 7 Magadi standard for DJ latest ndinoshuvirawo vanhu vese Christmas yakanaka pamwe chete ne New Year Ndinoshuvira pamigogo kuti vanofamba zvakanaka mudzimba muzvitendero chaimo vanhu tirumbidze zuva rekisimusi uyezve tive vanhu vanoremekedza kodzero mukufamba kunyanya mudzimotokari ndinoshuvira mwana wese weZimbabwe kwari ndichiti muve nezororo rakanaka zvisandinoita dignity
Gewo nditauri kuna nakupe na munzura na komichi na mzuri apo. Zvavaiti MDC Alliance ndo yemirishonga. Ko ivo zvavari kurovana. Pachavo zvavari kurwa zvavaiti MDC Alliance ndo yemirishonga. Ike zvinezvi ivo vakurovana pachavo. Takakuudzai kuti zvinhu zvamuri kuita izvi dzunga harishandi, dzunga haribhadhari. Muchapera zvenyu kubhondora nekoko tinenge takangokuyeva izvedu munombaifunga kuti isusu vana veZimbabwe tiri kufara here nekutambura kwatiri kuita ikoko tichitambudzwa nevanhu vashoma-shoma imi musingadi kuti nyika iende kumberi ya emanatsokurovana chaizvo kuti munatsokufunga pfungwa dzenyu dzitwasanuti hapana kana zvamuri kuita ndo anonzi mahumbwe ai mahumbwe zviri pachena kuti muri kushandiswa nezanupiyo kana kupe namonzora nakomichi Namu iwe na iye mzuri. Murusha niswe mimi ni ZANPF. Zinozi ikano ni munu wese. Patimine mdakura mbamiti. Hey, MDC Alliance ndo ya mirishonga. MDC Alliance ndo ya mirishonga. Shino ipapa murukuru. Wapachenyu MDC Alliance ya kwa iripo. Adi murungo shaka na pachenyi papa. Ya manakirwa. Ini nruku fara chesu nruku seka. Kutro ramba nito seka chesu. Nushameta nesu kupenga zima umu.
Magadini hapo vanhu vestudio 7 ni vanhu vemuZimbabwe hai nienda kwaangu Christmas zvakanaka ndinotarisira kuti 2021 usava gore rakanaka gore rokubatana pasina nosoropodza zvinotaura umwe pasina nosoropodza nyika zvitingaita kuti nyika yekubudirira ende mberi kubatana zvisinei kuti MDC kana kuti ZANU-PF kana kuti bato ripi zvaro remuZimbabwe Reportis ndatizozviona 2023 tisiko poza zvinonga zviita zvizama kugadziriswa ndofunga nomahana nawo magadini hapo vanhu vestudio 7 nevanhu vemuZimbabwe nawo ndiri kuno kacheche yakaraya Christmas zvakanaka ndinotarisira yangu ndiyokuti 2021 uyo vanhu vabatane tivake nyika yedu tisiye zvokopoza zvinonga zviripo zvichigadziriswa kana kutukana kuti hondwe bato ripi hondwe bato ripi tose tiri maZimbabwe hakusi kuti munhu akaita opposition party kana kuti ruling party wa muforena tofanira kugadzisa nyika yedu nokubatana
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mapazi mazhinji ehurumende yeAmerica anogona kuvharwa pakati peusiku hwanhasi muvhuro kana mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasasaina bhiri rinosunungura mari kumapazi ehurumende pamwe chete nokubatsira vanhu vari mudambudziko rakakonzerwa necoronavirus. Kana vaTrump vakasasaina bhiri iri, kuparadzirwa kwemushonga wenhomba kana kuti mavaccine kuchapinda mudambudziko rekuendeswa kuzvipatara kwayakamirirwa nevazhinji. Chimwe chezvikonzero vaTrump vasingadi kusaina bhiri iri ndechekuti vanoda kuti vanhu vapiwe zviuru zviviri zvemadhora pamunhu kwete mazana matanhatu pamunhu sezviri mubhiri iri. Nyanzvi mune zvematongero enyika vapromise Sunday vanoti vaTrump vanongoda kuzoti ndivo vakaitira vanhu zvinhu zvakanaka kwete kuti vanoda kubatsira vanhu nemwoyo wose.
Chiruisika ndechekuti bhiri iri ibhiri rakawiriranwa lawmakers veMarepublicans nemaDemocrats pamwe wese pamwe chete runova rine mari iyo inokwana kuita iyo about $900 billion yavakawirirana kuti ikwanise kupiwa nehurumende. Mari iyi kufanira kunge ichibatsira zvinhu zvakasiyana siyana kubvira kubatsira vanhu vari kushayiwa mabasa nenyaya yecovid zvichienderanawo nemari yekukwanisa kubatsira mabhizimusi ari kukanganiswa necovid nedzimwewo mari dziri imomo dzekuti vaccine dzaapprovwa idzi dzikwanise kudistributwa dzichisvika kune vanhu nedzimwewo mari dzakawanda wanda dzekubatsira vanhu vari kutadza kubhadhara rent mudzimba dzavanogara nekuda kwekuti vakamiswa mabasa necorona. Saka bhiri rii bhiri rakatarisirwa zvikuru kwazvo nemaziso matsvuku muno muAmerica. Asi chiri kuitika ndechekuti vaTrump mushure mekunge maDemocrats nemaRepublicans vawirirana mumaparamendi avo ekuno Trump vakabva vativo aiwa ina handisi kuri saina nekuti mari tumari kwamuda kupa vanhu tutumati tudoko fani nekuti bhiri range richiti roda kupa vanhu iyo $600 pane munhu woga woga. Asi vaTrump vari kuti aiwa kwidzai mari iyoyo isvike ku$2,000 pamunhu. Saka vari kutiwo kana izvozvo zvisina kuitwa havasi kuzobvuma kusaina bhiri iri.
Munoona kuti mune chokwadi here mune zvinotaugwa navaTrump?
Zvinotaugwa navaTrump izvi hatione paine chokwadi chichakanyanya nekuti mari dzavakataura idzi ndo mari dzakatenge dzatombotaurwa nemaDemocrats kudhara vachiti ngatipei vanhu mari dzazvinhu. MaDemocrats vaitoda kuti munhu woga woga apiwe $1,200 asi vaTrump pamwe chete nemaRepublicans vakange varamba izvozvo. Asi dzoko nouno vaTrump vaakutiwo aiwa tsve ndaakuda kuchizipa vanhu $2,000 nekuti nekungari yekungochete maDemocrats nemaRepublicans pamwe chete vawirirana asi ivo vanozviona kunge vanofavariwo vanofanira kunge vari pamusoro penyaya dzose.
Munofunga kuti chikonzero chavari kuitira izvi chii?
Chikonzero chatinongoona apa chiri kuitirwa navaTrump iri rangova zveneri rekuti vakaluza election. Saka vanonge vachida kuti vabude vazobude ivo musimba vachinzi ndo vakahwina. Saka vari kuona chiri icho chinhu chavachanzivo vakahwina icho chichi.
Kuramba kusaina bhiri iri hakuna zvakunokanganisa here vatsigiri vavo kana kuti vamwe vanenge vachidawo kutsvaka rutsigiro mumaelections?
Zvinotokanganisa zvikuru kwazvo zvekuti pari zvino maRepublicans vari kutoshayiwa kuti vodini nekuti kune mamwe maresi maviri asara kuna naGeorgia uko. Saka vari kuona kuti izvozvi zviri kutovakanganisa zvikuru kwazvo nekuti vanhu vose vakangotarisira panyaya iyo yebhiri iroro. Saka vaTrump vakakanganisa kudaiwo vanenge vatokanganisa pati zvekuti damage irikuitika kupati nekuda kwezvavari kuita izvi ichave damage yakakura zvikuru kwazvo.
Ko mukutambidzana masimba otongi kwakamira sei?
Kutambidzana kwemasimba kweutongi pazvasvika apa pekuti Electoral College yakakonfirma vaBiden kuti ndivo vachave mutungamiri. Hatina zvakawanda zvatinoona vachikwanisa kuita ivo vaTrump pake zvavo semunhu nje, asi tinoona kuti izvozvi zvinhu zvava kuita izvi ndiko kubvongodza muto kuseva kwavakaguta kwavava kutoitawo pabhiriro riri, ndopava kuda kutovaratidzawo masimba avo ipapa. Asi chichaitika ndechekuti vaTrump vakaramba vakatadza kusaina bhiri iri musi wa28 zvichakonzera kuti hurumende ivhagwe. Kana tichiti hurumende inovhagwa muno muAmerica, zvinoreva kuti madepartments ose nemagovernment agencies ose anowana mari kubva kufederal government kubvira musi wechipiri anenge asisina mari dzekushandisa. Izvozvo ndizvo zvinhu zvinotosisa zvikuru kwazvo zvokuti isarooneka muno muAmerica kuti president asvike pakuti anoti nyika ivhagwe kana kuti mabudgets ose avhagwe, nekuti mari kunenge kusina mari inenge yaapprova muhurumende. Ipapo ndipo pane kugedageda kwemene kwatakatarisira mangwana kuti tione kuti pachapera zuva zvichange zvakamira papi.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vapromise Sunday vari parunhare kusouth Carolina nestudio 7. Kambo Daisy kanobva kuna Andy Brown. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mana nevapfumbamwe 349 va Douglas Monzora vano sarudzwa kutungamira MDCT mapazi mazhinji ehurumende yeAmerica anogona kuvharwa usiku hwanhasi kana va Donald Trump vakasasaina bhiri rinosunungura mari inoshandiswa nehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.